Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechitatu Gumiguru 30, 2024. Makateerera kuStudio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti ezvinezviri muchirongwa chedu chanhasi. Vaimbova mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump nemutevedzeri wemutungamiri wenyika amai Kamala Harris vopeta zvirongwa zvavo zvekutsvaga rutsigiro. Tine hurukuro namuzvare Teresa Dangwa avakavhota kuNew York musarudzo dzemuAmerica. Hurumende yotanga chirongwa chekupa vanhu mari yekutenga chikafu. Indiwe mimwe emisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vari kukwikwidzana musarudzo yemutungamiri wenyika yeAmerica vakaita misangano yekupendera urongwa hwekutsvaga rutsigiro musarudzo iri kuitwa svondo rinouya nemusi wechipiri. Mutori wenhau weVOA Caroline Presut anotipa nyaya inotevera yamuri kuverengerwa naBlessing Zulu weVOA Studio 7.
Kwasara mazuva matanhatu chete kuti sarudzo iitwe, vari kukwikwidzana vave kuita sevanhu vari kuchuchisa nyaya mudare.
Are you better off now than you were 4 years ago?
Mungati muri parinani here zvichienzaniswa nemakore mana adarika.
Vaimbova mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vakataura mashoko aya kuMadison Square Garden kuNew York vachitaura nezvenyaya yevanopinda munyika vasina magwaro uye mamiriro akaita zvinhu munyaya dzezvoupfumi.
Kamala Harris has shattered our middle class. After years of building up foreign nations, defending foreign borders and protecting foreign...
Kamala Harris... auraya mushandi vapedza makore akawanda vachivaka dzimwe nyika vachirwira kudzivirira dzimwe nyika iko zvino tichange tokwanisa kuvaka nyika yedu kuvhara maboda edu uye kuchengetedza zvizvarwa zvenyika yedu iyi ndiyo inonzi America kutanga
nhandare yeMadison Square Garden inopinda vanhu zviuru makumi maviri yainge yakazara uye vamwe vanhu vakatorarapo kuitira kuti vakwanise kupinda achitaura nenhepfenyuro yeWABC Virginia Avery akati
he kind of cool to have a role model but honestly I think Trump will do a really good job with the administration and with foreign affairs
mumwe akataura pamusangano wavaTrump uyu ndiNazim Karim
he's outspoken he's unscripted and he resonates with me.
Muzvare Carol Vasquez vakange vari pamusangano uyu vanotiwo
I really see that Trump is going to take us to the next level.
Ndinoona vaTrump vachitiendesa pachidano chepamusoro-soro.
Mutevedzeri wemutungamiri wenyika amai Kamala Harris vakasarudza kuenda paEllipse muWashington DC pedyo nemuzinda weWhite House imba ichagara anenge akunda pakati pavo navaTrump svondo rinouya.
It is time for a new generation of leadership in America.
Yare nguva yehutungamiri hutsva huchiri kutemwa dzinobva ropa muAmerica.
Amai Harris vakapa muono wavo neramangwana reAmerica vachiratidza musiyano wavo navaTrump.
It is time to turn the page on the drama and the conflict.
Yave nguva yekuti titange zvitsva, tisiyane nezvekunetsa. Ndichadzika mutemo wokumisa vemabhizimusi kungowedzera mitengo zvisina kufanira. Ndichadzikisa mutengo wemishonga wechirwere cheshuga nekuderedzawo mari inobhadharwa nevanhu kana vachida kurapwa.
Zviuru nezviuru zvevanhu zvainge zviri pamusangano uyu. Mumwe ainge ari pamusangano uyu ndiAngela Coleman.
The first woman president, I would love to see that in my lifespan.
David Damatia anga ari pamusangano waAmai Harris anotiwo.
I am a gay man and me personally I like to keep my rights.
Ndiri ngochani yechirume Asi ini pache zvangu ndoda kuchengetedza kodzero dzangu.
Mumwe mutsigiri waMy Harris ndi Alicia Rao akanga ariwo pamusangano uyo.
She says she supports abortion rights, pro-choice, a woman's right to choose, and I believe that she will ensure that there is not a national abortion ban enacted under her presidency.
Anoremekedza kodzero dzemadzimai dzekuti akwanise kubvisa pamuviri, kodzero dzekusarudza zvavanoda. Nofunga akasarudzwa inini achaona kuti madzimai haazorambidzwe kubvisa nhumbu muAmerica.
Pachitariswa kuti sarudzo idzi mangange chaiwo pari zvino, zvinogona kunetsa kuti zvizivikanwe kuti ndiani anenge akunda nemusi wechipiri manheru. Mune mamwe matunhu, vamwe vanhu vatotanga kuenda kumatare panyaya yekuti mavhoti achaverengwa sei uye kuti ndiani ane kodzero yekuvhota. Nyaya iyi yatumirwa naCarol Presut weVOA News, mukaiverengerwa neni Blessing Zulu, VOA Zimbabwe Service, Washington DC.
Tichiri panyaya yesarudzo dziri kuitwa muAmerica, vanhu vanodarika mamiriyoni makumi mashanu vavhota kusvika pari zvino kubva zvakavhurwa mukana wekukasika kuvhota zuva resarudzo risati rasvika musarudzo yemuAmerica. Zvizvarwa zveAmerica zviri kuvhota musi wa5 mbudzi unove mwedzi unouya musarudzo dzekutsvaga mutungamiri wenyika, nhengo dzeparamende nevatungamiri pamwe vamiriri vematunhu. Asi vasingakwanise kuvhota pazuva iri vakapiwa mukana wekukasika kuvhota kana kuti early voting vachishandisa matsamba kana kuenda kunzvimbo dzakakasika kuvhurwa. Chizvarwa cheZimbabwe muzvare Teresa Dangwa avanove mufundisi ndemumwe wevanhu vakakwanisa kukasika kunovhota mudunhu reNew York mavanogara. Ngatinzwei vachitsanangura kuti zvakavafambira sei.
Ragore rangu rechitatu ndichivhota. Mamwe makore aya ndinosivhota musi wekuvhota chaiwo, asi ndakawana mukana wokuti ndinovhota nekukurumidza mazuva vakatipa. Saka ndakatongopfuuro nepo chitobva kune mumwe musangano ndandatoti ndapfuura nepano rega ndingopinda ndione kuti raini racho rakamira sei. Kwakutopinda kwakutoona hapana kana raini, pamberi pangu panga pana munhu mumwe chete. Takutotaudzwa ko maita mauya pindai neapa pindai neapa, tata vatatopinda. Ndapinda kwakutonzi zita vanenge vaine kakompyuta kavo kane mazita emunhu wese ari registered kuvhota. First three letters, the last name means the first name. Ndabva ndavapa zvotarisa mukompyuta vobva vaona zita rangu ndipa skrini muchitarisa kuti zvese zvakanyorwa apa ndizvo here. Ndikati handizvo, zvobva zvanzi chisaina. Ndosaina, ndibva ndasaina. Ndasaina kumashure kwavo kunenge kune printa, madhoketa anenge asingoripo akangomira, vanotoprinta as you come. Saka kwakutoprintirwa, kwakutoisirwa muchifolda, kwakutonzi ipuwa direction chenda yapo pari private, panenge pachitori nepenzura ipapo, wotopindawo mukakompartiment kako kakatogadzirwa wotomira padeski woita misarudzo yako.
Urongwa ihwohwu hwakakutorerai nguva yakadii kubva pamapinda muchitanga kusvika kusvika muvhote munge muchibuda?
Less than 5 minutes.
Saka zvii zvamungati ichi chindo chakanyanya kuimpressai kana chakakufadzai neurongwa hwese hwamakaita?
Ndakaimpreswa nezvinhu zvakati wandei. Chekutanga izvozvo zvokuti hapana kuti pane mabalodzi anenge akaungana samwe unobviswa kana mubhoksi kana pai mopiwa, inotoprintwa ipapo. Iwewo kana vatongokutambidza hapana mumwe munhu anozobvumirwa kuti kana kuribata. Unotoona kuti hapana kubirira kuti munhu angati unogona kupuhwa rakatonyorwa kare.
Mavhotera amakaita nezvamakaona mafambiro ari kuita sarudzo kuno kuAmerica, muchizvienzanisawo nezvamunoona kana zvamunonzwa kumusha?
Kumusha kunotinetsei nekuti nyaya dzinobuda dzekuti pane mamwe anotouya akatozadzwa kare, kana kuti ouya pamwe mamwe akashota asi vanhu vakarejista, panondozikanwa kuti munharaunda umu makarejistwa vanhu vakadai. So hauzova neconfidence yekuti pane kumwe kusabirira here kuda kuitwa ipapapo. And then vanhu vaivhota, asi padhuze nepaivhoterwa ipapo waiti kana wapedza kuvhota paiva netable yanga yakaiswa, vanhu vachinzi uya ikoko, kana wapedza kuvhota uyai muzorejista pano kuti mavhota. Saka kodzero yako haisi sikreti ka kuriya kuti kana ukasaonekwa papapa haupuhwe zvikwanisiro, haupuhwe mbeu. Saka paichokurudzirwa kutonzi uya nekuno wapedza kuvhota, toona chigunwe chako kuti wavhota, tonyora zita rako.
Vanga vari chizvarwa cheZimbabwe muzvare Teresa Dangwa vari parunhare kuAlbany kuNew York muno muAmerica neStudio 7. Vatereri, mazuwa ose anotevera, tichange tichikupai nhau dzine chekuita nesarudzo dziri kuitwa muno muAmerica nechipiri svondo rinouya. Musakanganwa kuenda pamadande mutande edu anoti Facebook, WhatsApp, Twitter neYouTube kuti munzwe zvinenge zvichiitika. Hurumende inoti yakatanga chirongwa chekubatsira vanhu vane nzara mumaguta nemadhorobha nekuvapa mari yekutenga chikafu pasi pechirongwa checash for food. Chirongwa ichi chinonzi chatobatsira vanhu vanodarika zviuru makumi maviri nezvisere uye chakanangana nekubatsira vanhu vanosvika miriyoni nezviuru mazana manomwe. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nevatori venhau mushure memusangano wedare makurukota nezuro, kurukota rinoona nezvekuchengetedzwa zvakanaka kwevanhu vaJulai Moyo, vakati bazi ravo rakapiwa mamiriyoni 13 emadhora ekushandisa pachirongwa ichi, uye vari kupa madhora masere pamwedzi kumunhu wega wega, asi achipiwa mari iyi iri Zimbabwe Gold kana kuti Z.
Chirongwa ichi chakanonoka kutanga nekuti pakutanga taida kupa munhu mumwe chete madhora masere ekuAmerica, zvinoreva kuti mhuri yevanhu vashanu yaiwana madhora makumi mana tashandura kumazigi. Kana tichishandisa mutengo wedhora rimwe chete richitenga mazigi 13, saka pazvakashanduka takachinja kuti tienderane nemutengo wavepo wedhora rimwe chete richitenga mazigi 24, saka ndozvatava kuita.
Vanoongorora nyaya dzeupfumi uye vakamboshanda mubazi rezvemari vamasimba manyanya vaudza Studio 7 kuti vanoona sekuti kupa vanhu mari dzekutenga chikafu ari mazigi zvakanangana nekuda kusimbisa mari iyi, asi vamanyanya vanoti hazvibatsiri kupa vanhu mazigi nekuti mitengo yemuzvitoro yave kutevedza mutengo wedhora wepamukoto.
Zvinobatsirei nokuti uchipinda musupermarket makosti ari kudhraivhwa neparallel exchange rate ye40 30, 35, 40. Saka in the immediate term zvinotoreva kuti hakuna net benefit iri kusara kune uyo anenge achipiwa mari iyo, because uri kuipiwa at a subsidized rate, but uchipinda musupermarket, uchipinda muekonomy, makosti ari kudhraivhwa neparallel exchange rate.
Chirongwa chehurumende ichi chinoitwa pamusoro pezvimwe zviri kuitwa nemasangano anobatsira akaita seWorld Food Program, UNICEF nemamwe. Vamwe vari kutambira mari pasi pechirongwa cheWorld Food Program neMercy Corps mumusha weSakubva kwaMutare ndimuzvare Memory Chaipa, avo vati vari kutambira madhora ekuAmerica 13 pamwedzi uye vari kubatsirika zvikuru.
Hapana chichapera mubaba, chekuti ndinoti pane kudzidzo ndokumbirawo fu, ndokumbirawo shuga, zvese zvine zvakadini zvakarongeka kuburikidza nechirongwa cheWorld Program chakabatana nemisbook. Zvino upenyu hwangu hwachinja nekujeka.
Vaenderera mberi vachiti pasi pechirongwa ichi vanosungirwa kutenga chikafu chete.
Grocery ndo rinotanga kutenga mabasic needs. Zvimwe izvi ndinozonongawo nechange inenge yadini nyasara. Pane pekuti chikafu ka uine ufu nemafuta haungati hana chikafu, unongotsvaga mavheji wotobika sadza.
Sangano reUNICEF nderimwe rinobatsira nemari yekutenga chikafu. Vachipindura mibvunzo yedu veUNICEF vati kubvira muna zvita 2023 kusvika muna chikunguru gore rino mudhorobha rekaroi vakabatsira nemari vanhu vanodarika zviuru zvipfumbamwe nemazana matatu uye zviuru zvina nemazana mapfumbamwe vaive vana vechikoro. UNICEF inoti mari iyi yakashandiswa mukutenga chikafu mwene kubhadhara mari yechikoro. Panyaya yekuti pari kuitwa rusarura pakupa chikafu vanhu vari kumaruwa, vamoyo vakati vese vanenge vaona izvi zvichiitika vanofanirwa kumhanyara kubazi ravo kuti zvigadziriswe. World Food Program yakazivisa muna Nyamavhuvhu kuti vanhu vanodarika mamiriyoni manomwe nezviuru mazana matanhatu vakatarisana nenzara inotyisa muZimbabwe uye vanoda rubatsiro kusvika mumwaka wekukohwa gore rinouya. Hurumende ino uwandu huchakwira kusvika pamamiriyoni mapfumbamwe nezviuru mazana maviri. Zimbabwe iri kuwana rubatsiro rwechikafu kunyika dzokumadokero dzakaita seAmerica kuburikidza nemasangano akaita seWFP. Russia yakabatsirawo Zimbabwe negorosi rinorema matani zviuru makumi maviri nezvishanu. Rimwe gorosi rakapiwa vanhu munyika gore rapera rinonzi rakabvawo kuChina, iyo yakapa Zimbabwe matani zviuru zviviri zvegorosi nemupunga. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangushi.
Vateereri, tinokumbira kuti mubatane nesu pamadande mutande, padande mutande reWhatsApp, muenda pakanzi updates, mwotsvaga pakanzi VOA Shona, motifarira kana kubaya follow. Munokwanisa kuenda paFacebook page yedu, patinokupai link yeWhatsApp VOA Shona. Tinokupai nhau dzinenge dzichiri kupisa. Govanai nevamwe nhau dzeStudio 7 dzinotema dzisina divira dzakarerekera. Iko zvinotombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutauriri webazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaMatthew Miller nechipiri vakakurudzira kuti kurwiswa kwevanhuwo zvavo nemauto eSudan Rapid Support Forces kupere. VaMiller vakayambira kuti vane chekuita nekupesvedzera kuurayiwa kwevanhu muSudan vachatorerwa matano. Zvombo zveAmerica zvakarova nzvimbo dzechikwata cheIslamic State dzine chitsama muSyria svondo rino ndokuuraya varwi vanogona kusvika kumakumi matatu nevashanu. Izvi zvaziviswa nemuzinda mukuru wemauto eAmerica kana kuti US Central Command. Vanhu vemuBotswana vari kuvhota nhasi musarudzo yekuti voramba vachitungamirwa nebato riri pakati pemapato emuAfrica atonga kwenguva yakareba reBotswana Democratic Party here kana kuti mapato anopikisa. Bato reBTP riri kutungamirwa nemutungamiri wenyika iyi vaMokwetsi Masisi. Shingirai Madondo anotipa nyaya iyi.
Vari kukwidzana navaMasisi varume vatatu vanoti mutungamiri webato guru rinopikisa raUmbrella for Democratic Change kana kuti UDC vaDumaboko, vaDumelan Salushando veBotswana Congress Party kana kuti BCP, vamipato reatile veBotswana Patriotic Front kana kuti BPF. Bato rinenge rakunda nhasi richatungamira nyika kwemakore mashanu anotevera. Nyaya dziri kutariswa nevari kuvhota dzakawanda asi kunyanya yemamiriro eupfumi. Pavanhu mamiriyoni maviri nechidimbu kana kuti 2.5 million, vanhu zvikamu makumi maviri nezvinomwe kubva muzana kana kuti 27% havana mabasa. Vanhu vanosvika miriyoni imwe chete ndo vari kutarisirwa kuvhota. MuBotswana mune zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda zviri kuteverawo zviri kuitika munyika iyi sezvo zvine chekuita nemagariro avo munyika iyi. Gogo Miriam Murambwi vanobva kukwekwe avo vanorarama nekuruka vhudzi muguta reHaburoni vanoti tarisiro yavo kuona vaMasisi vachikunda.
Chikumbiro changu ndechekuti vaMasisi kana vachinge vahwina ngavataure neshamwari yavo. Shamwari yavo igadzirise zvinhu kumusha, tidzokere kumusha, toda kunogarawo pamusha dzedu. Ndine mba ini kuZimbabwe.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinobva kugokwe vaPatrick Nyamadzavo vati vaMasisi ndivo chete vanonzvidzisa namwe zvizvarwa zveZimbabwe.
Yangu baba ndiye kuti zvirambe zvakamira sei zvotina MaSisi. Vakanzi vapinda vaiti hationi kutiramba tiri muno takagara pano patiri panapa. Vozi mashoko avo vanotaura asi ivaya.
Asi amai Sylvia Aaron avo vanotengesa panokwirirwa mabhazi muguta reHaburoni vaudza Studio 7 kuti vachagamuchira chero chichabuda musarudzo dzanhasi nekuti Mwari ndo vanosarudza vatungamiri.
Kana waine shure kuda mwana mukomana asi ukapa mwana musikana wanga murasi unomutambira. Asi Mwari akakupa kuti mwana mukomana wangozvida futi unodini futi unotambira. Saka panguva inoyi takafanira mukadzi akazvitakura takamirira chatichapuwa naMwari.
Sarudzo idzi dzine mutauro wakanyanya sezvo vanopikisa vakaita seUDC vari kupomera Zimbabwe mhosva yekupindira musarudzo dzenyika iyi. Asi hurumende yeZimbabwe iri kuramba izvi. Vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika uye vachidzidzisa paUniversity of South Africa vamunjodzi Mutandiri vanoti zvizvarwa zveZimbabwe hazvifaniri kugara zvakabatira uramaoko panyaya yaanotungamira Botswana nekuti dunhu rose rinoziva kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka muZimbabwe.
Handifungidziri kuti vangave vindictive kumaZimbabweans ese zvavo nekuti vanoziva kuti kana nyika ichiita matambudziko kazhinji kacho anenge achibva kuutungamiriri kwete kumaordinary citizens, mamwe acho anenge achitoriwo mavictim. Saka handifungidziri zvangu kuti zviri kuitika zvinotiudza kuti policy ichachinja yekutambirwa kwemazimbabwens.
Vanhu vanotarisirwa kupedza kuvhota nenguva dza 8 manheru ano, asi zvinenge zvabuda musarudzo zvinotarisirwa kuziviswa nemusi wechishanu. Ndakamirira Studio 7 muGaborone, Botswana, ndini Shingirai Madondo.
Vamwe vakaremara vari kuchema-chema kuti vari kubatwa zvakaipa pamasaisai kana kuti pasocial media nevasina kuremara, avo vavanoti vanovashora, kuvatuka kana kuvanyaradza mumagurupu akaita seWhatsApp kana padande mutande reX, vachivati havana zvavanoziva nekugona nenyaya yekuti vakaremara. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Izvi zvakabuda pahurukuro dzakaitwa nemasangano evakaremara paWhatsApp nemusi wemuvhuro. Vakaremara ava vakaburitsa nyunyito dzavo vachiti veruzhinji vanotaura mashoko anozvidza vakaremara kana paine hurukuro kana magakava anenge achiitwa padande mutande. Muimbi anozikamwa nezita rekuti Deusta Deutrich Muzviba, uyo akaremara gumbo, akati ava nesvondo achishoropodzwa mugrupu remasvingo Hotspot.
Grupu muvanhu vanenge vachiva zvakawanda aye ichichirema ende muimbi, kuimba hakuna kwakobetsera. Plus chero kwazobetsera muvanhu avateereri chirema, vakushaura futiwo mashoko iwawo ekuti munhu wemusikana vanhu avarori munhu akaremara ndiani anodaurora chirema chinoimba.
Muzvare Agnes Gurune vakati ivo nevamwe vavo vane usope vanosangana nematambudziko aya. Vakatiwo pane izwi revamwe baba riri kutenderera pamasaisai richishora vane usope.
Vane mashoko avakataura atotenderera pasocial media okuti hatina mati nevanhu vane usope, vanhu vakamenyewa, isu chinamato chedu chichidzika, hachina kumboti tibate musoro vanhu vakamenyewa ivavo. Saka ivaindi kuti izvozvo izvozvo zvinotibata, zvinotiremera.
Mumwe mushandisi wemasaisai asina kuremara vaEfrem Guyo vanoti vazhinji vasina kuremara vanoita izvi nekusaziva mashoko ekushandisira vakaremara.
Pamwe pacho tinenge tisingatozivi kuti zvatinotaura zvinobata-bata vakaremara. Pamwe tinenge tichiti tiri kutamba, hativashori, tichida pamwe kutori kusaziva chaiko.
Vanorwira kodzero dzevakaremara kusangano reZimbabwe International Disability Amalgamation Trust kana kuti ZIDAET, Ishe Chimbani Magudu, vakafa Mugwadi, vanoti vasina kuremara vanoda dzidziso yakasimba kuitira kuti vasashoropodze vakaremara pamasaisai.
Kuremara hakusiko kukonewa. Munhu akaremara anogona kutoita zvikurusa kudarika vasina kuremara.
Nyanzvi munyaya dzemutemo vari Gweta vamadhokuchivasa vanoti nyika ine mitemo inochengetedza kodzero dzevanhu kusanganisira vakaremara padande mutande, nekudaro vanenge vavhiringidzwa vanofanira kumhanara.
Hongu kune mutemo unonzi Cyber and Data Protection Act. Mutemo uyoyo ndiwo mutemo wakaiswa uchiisirwa kuti munhu anenge achiona sokuti anenge atyorwa kodzero dzake atukirirwa kana kuti pashandiswa nzira dzaanoona sokuti hadzidzo matauriro anenge akanaka pachiiswa zita rake mukati, anokwanisa kunge achienda kundosungisa munhu anenge aita izvi.
Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvemutemo vaziyambi ziyambi sezvo vanga vasingadairi nhare yavo, asi vanomirira vakaremara mudare resenete amai Anashiri vanoti
imhosva kushungurudza munhu, kudzikisira munhu nokuti akaremara. Hapana munhu ari pamusoro pomutemo, saka bumbiro redu rinotichengetedza chose.
Vanorwira kodzero dzevakaremara vanoti vanokokera hurukuro kana makakava vanofanira kuita izvi vachichengetedza kodzero dzemunhu wese kusanga sera vakaremara kuitira kuti pasashandiswe mashoko anozvidza vamwe. Ndakamira Studio 7 mumasvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Pamusoro weStudio 7 makadi zvenyu vana mukoma Jonga. Ini ndinoda kutaurawo zvinhu zviri kuitika kunharaunda kwedu. Ndiri muno muSouth Africa asi kumusha kwangu kuZimbabwe paGokwe Chifinjelele muri kuitika zvimwe zvinhu zvakaoma izvizvizvi. Chifinjelele vapinda kungotora mombe dzavanhu. Akisidhiwo yako ikaita mhosva isina chunhu kunotogwa zvinhu kwauri. Ndichitaura kudai pane vamwe mai vano mwana wavo akaita mhosva, mwana uyu wakura anotova nemufa wake, asi pasina vanhu, pasina chii, vakatuma mapurisa avo kuzotora mombe dzaamai avashanu. Zvezvi vari kufamba vachiinda kumutemo, asi mutemo unoti hai, hakuna muZimbabwe munhu unoripira munhu wakura. Saka mapurisa oti ndai mutopiwa tsamba yakatonga yachona, munyore kwetsamba na mutemo oti munyore kwetsamba na Njelele kuti tione matongera akaita. Njelele uya unoramba netsamba.
Ringaiwo mameseji edu manenguva musikamaverengi. Ndoda kutaura pamusoro peana mukoma Shadrick Shava vari magavhumendi avo naana July Moyo. Mari iyoyo vanotora hatina mabasa isusu. Imari yegrandi inofanira kupuwa ana mbuya vakura nevana vanonga avo vasari vanoenda kuzvikora vasingakwanisiwo kuwana mari yekubhadhara chikoro. Ivo vane vanogara pamusoro pemari, voyazve kutora mari iyoyo. Vapedza vanondorwa kuti masankisheni ngaabve, ivo vechiita masankisheni zvane zuro chaiye chaiye.
Hey, vanhu vaStudio 7 muri sei, muri yeZimbabwe mese muri sei. Aini ndiri kuMozambique, ndiri kupinda ndichitora zviri kuita baba Munangagwa ari kuyema neferirimo kuno kuMozambique. Ve isusu kunino tiri kuchema kuti feririmo harichaidi manje. Amunangagwa anondoti ko eyema neferirimo, chiini chemunorwira kuno kuMozambique? Muri kutadza kugadzirisa kwenyu kuZimbabwe, chiini chemakanasira kuZimbabwe meuya kumosha Mozambique? Munangagwa musadaro.
Madiko mukoma Jonga mutare namugezi. Zano PF munhu kwete vanhu. Vanhu veZimbabwe havadi Zano PF, but Zano PF munhu. Tikati vanhu tinenge tanyeba. How come mukoma Jonga kuti Zano PF inotarwa kuBotswana, kuSouth Africa, kuNamibia, kuMozambique? How come South Africa kunongodzi Zano? Zano PF, Zano PF iri kupindira manyaya dzezvematongerwo enyika. Takazonzwa zvakaitika kuMalawi. Zano PF iri kupindira. Chii Zano PF? Sei vamunangagwa vasingadzori boka rekwavo kuti imi siyanai nazvo? Vamwe takavaona vachibuda pama TV tavhotera Felerimo. Hei, isusu veZimbabwe tinototenda nekuti tavhotera Felerimo, tinoda zvinhu zvaka. Sei muchibuda pazvinhu zvakadaro muchiona kuti nyika yenyu magara hamusati magona kuigadzirisa, but muri kubuda pamaTV?
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu kuno kuStudio 7 hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318. Todzokorera zvakare nhamba +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Asi vanoda kutumirwa nhau ngavaite zvekunyorera panhamba idzodzi, kwete kutumira mashoko. Vateereri, muchirongwa chedu cheLive Talk Diaspora Forum na 8 PM nhasi, apo tinotaura nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, tiri kutaura nezvenyaya yesarudzo dziri kuitika muno muAmerica nechipiri chinouya. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318. Tinodzokorora zvakare nhamba +1 202 465 0318. Vanoda kuteerera Studio 7, tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930 13860 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Vaimbove mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump nemutevedzeri wemutungamiri wenyika iyi amai Kamala Harris vopeta zvirongwa zvavo zvekutsvaga rutsigiro. Nhasi takupai hurukuro yataita namuzvare Teresa Dangwa avakavhota kuNew York. Hurumende yotanga chirongwa chokupa vanhu mari yekutenga chikafu. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro semazuva ose, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndikusiyai muina Standekile Muhlanga.